Hurumende inoti iri kugadzirisa matambudziko ari kukanganisa upfumi kubudikidza nekushaikwa kwemari yekunze munyika, izvo zvainoti zviri kuzoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Profesa Elliot Masocha vanoti dambudziko remari munyika hachisi chinhu chitsva, uye hurumende inogara ichingoti iri kugadzirisa dambudziko iri asi pasina chinobuda.
Tinoziva isu kuti vamututi vakaisa mitemo vaisa zvekare yainge ichinzi iyo ichange ichibetsera upfumi hweZimbabwe, kana kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichiwana mari yokunze zvikakona kushanda. Ameno kuti rwendo runo mangoromera avangazenge vakuva nawo ndaapi kuti zvavari kutadza zvinge zvichiitika? Magetsi achichaikwa kudai zviri kutouraya upfumi hwenyika. Kunyange maindastri acho akanzi avepo, kuchinge kuchaikwa magetsi hakuna dzinoshanda. Saka zvinobvira kuzvinhu zvakawanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda iri kuBritain, Muzvari Chennai Mutambasere, vanotiwo kuvhurwa kwemusika wemari weReserve Bank of Zimbabwe Auction Floor sezviri kuvimbiswa nehurumende hakugadzirise dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze iri.
So zvinoda kugadziriswa mushonga unoshandiswa kurapa nyika yedu, mushonga wegood governance, mushonga wekuti kutongwa nekugadzirisa kweupfumi hwenyika zvigadziriswe zvakanaka. Otherwise tinoramba tichingova nechironda chatinenge tichiramba tichingoti anhu asi taisa bandeji mangwana taisa imwe plastasin tichingodaro, asi hatisi kugadzirisa chikonzero. Zvakare takanangana nenyaya yeinterchange option. Interchange option iyi chinguri chatava nayo munyika, tichideedzera isusu kuti dai yashandisa rate iri kuzikanwa nemarket, rate iri kutaurwa nemarket, ndokuti tikwanise kunzi tine option.
Nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr Prosper Chitambara, vanotiwo chinhu chinogara chichiitika kuti mukutanga kwegore roga roga mutengo wemari yekunze unokwira, sezvo kunenge kuine mari shoma iri kutenderera mumusika.
Panormali panozovhurwa matoba auction floors nedzi mishoma iri kuteera izvi zvinoita kuti foreign exchange inflows munyika dziimpruve. Izvo zvinobatsirwa zvakare kuunza bit of stability pama foreign exchange markets. But wo chimwe chakakosha ndechekudzekesa kuti demand yeus dollar iri kuramba ichikwira nenyaya yekuti vanhu vazhinji havana confidence nelocal currency. Economy iri largely dollarized, probably more than 90%. Dollar exchange kuitika iri kuramba ichiita kuti demand remayusa riramba richikwira, ende kukwira kwedemand remayusa kunoita kuti value yemaZimbabwe dollar, value yelocal currency inge ichiderera.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya, avo vanoti mari yekunze yanga ichiwanikwa munyika mukupera kwegore rapera uye kutanga kwegore rino ishoma zvikuru.
Chikonzero chii? Makambani ekuchera anenge avhara kuchera kunenge kwakunesa kuchera sezvozvo yava mvura inenge yakunaya. Asi pamwaka yatabva iyi mvura haina kunyanya kunaya zvakanyanyisa zvekuti handigoni kuipomera sekutaro. Notarisazve chinhu chakaitika ipapo ndechekuti mitengo yezvicherwa yakadora zvakanyanyisisa.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo rave ndambirira hosha yemuura? Dr Chitambara vanodzoka vachiti
kupera kwedambudziko rekupera simba kwemari yemuno hunge taikwanisa kuita sustain macroeconomic nemainstitutional reforms, hungutamboona paitika improvement in terms of money supply growth. But zvakare then mainstitutional reforms ekureforma nekuita restructure even maparastatals nemamwe mapublic enterprises, nekuti hurumende inoramba ichirasikirwa nemari yakawanda through maparastatals nemapublic enterprises anenge asikufamba zvakanaka.
Hurumende yakazivisa kuti iri kugadzirisa dambudziko remari yekunze kubudikidza nekuvhura musika wemari yekunze, asi pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti yazovhura here musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe sezvanga zvakatarisirwa nhasi.